Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechipiri, chikunguru 11, 2023. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa ekuMidlands opomerwa mhosva yekurambidza CCC kuita misangano zviri kupesana nezvakataurwa nevakuru vavo. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaine Jimutodi vomhangarirwa kumapurisa nenyaya yekuridzira vatsigiri veCCC pfuti kubhikita. Vakawanda vofarira danho reFIFA rekutendera Zimbabwe kuti idzoke mukukwikwidzana nedzimwe nyika munhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapurisa kuMidlands ari rambidza zvakare kuti riite misangano kugokwe Central negokwe Kabuyuni nemusi wechina achiti hakwanisi kuvachengetedza nekuti mashoma. Izvi zvinoitika mushure mekunge mukuru wemapurisa ari kuona nezvesarudzo, Commander 2023 Harmonized Elections Commissioner Ndofandaedza Jabuni, vanyorera vakuru vemapurisa mumatunhu ose vachivakurudzira kuti vape mapato ese mukana wekuita misangano yekutsvaga rutsigiro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reMidlands muCCC uye vari kuronga misangano yebato iri vaJoseph Majegwai vaudza Studio 7 kuti pamisangano mina yavange vakaronga kuita mudunhu reGokwe svondo rino, mapurisa avabvumidza kuita misangano miviri chete.
PF inenge ine radio mumazuva iwayo akanangana nemazuva ataka World Ice, of which asi pakuapplya handizi kuti vakashandisa criteria ipi yekuti vazoti rimwe ndo rinotanga.
Vaendera mberi vachiti havasi kugutsikana nezvikonzero zvakapiwa kumisa misangano yavo uye vave kudzokera kumapurisa kunoedza kunzwisisana navo.
Tine vakuru vedu vemasenzi vekuyelo movement vaitawo manegotiations, vataura nevamwe vakuruwo vezvemutemo, vataura nevamwe vakuruwo vanoona nezvekubvumidzwa kwemarabis kuti aiwa isu tiise zvinyorwa. Zvinyorwa zvedu I think kunopera kwezuva ranhasi zvinenge zvasvika kumapurisa.
Mutsamba yavo kuCCC, mukuru wemapurisa kudunhu reGokwe South Superintendent Aizimbili vati bato iri harigoni kuenderera mberi nemimwe misangano nemisi yechina paCMB nekuti musi mumwe chetewo pane mamwe mapato avasina kudoma anenge aine misangano uye havana mapurisa akakwana okuti vachengetedze runyararo kana pakaitika mhirizhonga. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kubva kuGokwe anoratidza kuti CCC yataurirana nemapurisa uye yave kuronga rimwe zuva ravachaita musangano.
Vataurirana vakawirirana kuti vakunoita reconvene voita re-notify. Saka ndo zvandiri kuziva izvozvo. Zvazvinoreva ndezvekuti hakuna musangano waitwa bani kana kuti wamiswa. Ndozvandiri kuti inini zvimwe zviri kubuda pasocial media zvinhu zvisingataure chokwadi.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, veCCC vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevezanu PF uye kusungwa nemapurisa pasina zvikonzero zvakati tsvikiti. Kuchiredzi, magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti nhengo dzeCCC nomwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vafarai chauke vakasungwa nemapurisa svondo rapfuura. Matare akaramba kuvapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mapurisa anoti vaida kuita musangano usiri pamutemo uye akavakandira matombo. Vatsigira ava vanoti mapurisa akavarambidza kuita musangano munhandare yetsovani ndokutanga kuvakandira utsi hunokachidza. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kukwikwidza musarudzo dzekubhikita South vaJohn Mupanduki vamhangarira kumapurisa vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vaine Jimutodi vachiva pomera mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuda kuvhiringidza musangano wavo svondo rapera. Asi vamutodi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita rezanu PF, vari kuda here kutanisha zita rangu ini saMP, aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process, nokuti the whole morning was peaceful until they started stoning.
Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu rakazvimirira reHugh Zimbabwe Trust rinoti mwedzi wapera chete vatsigiri veTriple C makumana vakarohwa kana kumbunyikidzwa zvikuru nevesangano revasori vari kushanda pasi peFAZ madzishe uye vakarwa hondo yerusununguko. Vanozviti mukuru weFAZ vakuda kwashe Munzaka vakaudza Studio 7 kuti havachadi kutaura nezvisangano iri sezvo vari kumbotsvaga rutsigiro kubhinga kuti vave nhengo yeparamende. Mutauri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vanoti bato ravo haridi zvemhirizhonga sezvinogara zvichitaurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Kunyoreswa kwevaongorori vesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu neZEC kuri kuenderera mberi kuBelvedere Teachers College muHarare. Vatori venhau nevaongorori vesarudzo vemunyika vari kunzi vabhadhare madhora 10 ekuAmerica, vaongorori vekune dzimwe nyika dzemuAfrica vachinzi vabhadhare mari inoita zana remadhora kana vari muZimbabwe, uye vaongorori venyika dzemhiri kwemakungwa vari kunzi vabhadhare madhora mazana mana ekuAmerica. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika nemasangano akazvimirira oga vanosvika 60 nevana. EU inoti vamwe vaongorori vayo vachitungamirwa navaFabio Castado vatove munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vaGolden maunganidze.
Sangano redu remedia into Southern Africa isangano rinembiri yekurwira kwamisa kwemashoko zvakanaka munyika, uye tinoziva kuti panguva ino yemasarudzo iyi ndonguva inonyanya kuti vatori venhau vaite basa rinobatsira vanhu vari kumativi mana enyika kuti vazive zviri kuitika zvinomiririra vamapato akasiyana-siyana nezvavanoda kuzoita kana vachinge vasarudzwa. Uyezve musarudzo macho nyaya yekuobserva sevatori venhau inyaya yakatikoshera.
Zvikuru zvamunganongedzera zvamuri kubata panhau iyoyi ndezvipi?
Nyaya yedouble accreditation inyaya inotidhurira pakuti mutoro wenhau muZimbabwe agara anobhadhara mari kuZimbabwe Media Commission kuti akwanise kushanda zvakasununguka, opuwa accreditation card. Saka isi takagara tichingokumbira tikambovimbiswa nehurumende kubudikidza neministiri yedu kuti hai pasarudzo dzegore rino tichange tichishandisa mapress card iwayo oga. Asi tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba ichiti no, tinofanirwazve kubhadhara $10 amataura. Zvinoomera veruzhinji. Mungada kuziva kuti vatori venhau vanoshandira maorganizations akakura zvakasiyana-siyana. Saka vamwe vari mumacommunity newspapers, macommunity radio stations, zvinoomera varidzi vemapepanhau iwaya kuti vaakrediti vanhu vakawanda kuti vakwanise kuona zviri kuitika musarudzo vasinganeseki.
Imi zvamunenge muchidawo kuti dai zvanga zvagadziriswa ndezvipi?
Isu kuti zvinhu zvakadai zvifambe negwara rakanaka, takatotanga kare nyaya yekutaura nekuengaja Ministry of Information. Takaengaja zveZimbabwe Electoral Commission, tikavanyorera matsamba tikataura navo, asi tinoona sekuti chemo zvedu hazvina kunge zvakatambirwa zvikagadziriswa panguva ino.
Nemamiriro azvakaita zvinokanganisawo sei kufambiswa kwemashoko munguva yesarudzo iyoyi?
zvino kanganika kwamutoko mashoko nenyaya yekuti muchaona kuti vanhamba vevatoro venhau vangakwanisa kupinda kana mumapolling stations vachitora mapicture vachiona zviri kuitika vachiudza nyika ichange yakaderera nekuti mari yacho inenge yatadzirwa kubhadharwa nemasangano avanoshandira saka information yedu inoita shoma inenge iri credible even patinombotaura nyaya yefake news nenhau dzinotenderera dzemanyepo kana dai vatoro venhau vachikwanisa kunge vaine firsthand information vanhu vaigona kugara vaine information yakanaka.
Sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden maunganidze vari parunare kumasvingo naIvan Zisininga weStudio 7. Kunyange vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusiyane nemhirizhonga, vechidiki vakawanda vanonzi vari kuoneka vachimbunyikidza nekutyisidzira vanhu vemunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kuhurungwe, vaKnowledge Chigoma vari kuda kuita kanzura muward 26 vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vanonzi vakarohwa nevaifungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF. Kuchitiwo kumasvingo, vatinarwo macheke avo vakaremara vakambotiza pamba pavo mushure mekunzi vaida kuurayiwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF sezvo ivo vari veCCC. Zvimwe chete nemumwe mudzidzisi webato iri kumasvingo ikoko, vachikomo Bishi, avo vakambogara mugomo mushure mekuvimbiswa kurakashwa nevainzi vatsigiri veZANU-PF. Sachigaro vechidiki muMDCT vaAlbert Chidakwa vanoti vechidiki vari kushandiswa nevakuru munyaya dzemhirizhonga.
Gore rega rega kana tinguva yesarudzo munyika medu pane dhimoni rinobata vakawanda chaizvo, dhimoni remhirizhonga. Vechidiki pane muya unopinda mavari, asi regai ndataure ndichiti vechidiki vacho vazhinji vacho dzinogona kunge dzisiri pfungwa dzavo, asi vachishandiswa nevakuru vakuru vemapato. Mazuva anaya kune masocial media platform akawanda wanda afanana naWhatsApp, vanhu vanotukana vanoita sei kuti mhirizhonga zvingoreva kurovana chete, kuti mhirizhonga inoita pakasiyana-siyana.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kukonzera mhirizhonga.
Vanoita izvi kana kuti bato riri kuita izvi pari zvino ibato reZANU-PF, asi izvo tikatarisa kuZANU-PF kwacho ikoko unoona kuti madhara makuru avo vamwe vacho vane nyaya dzokunzi vari kuba gold dzakabudiswa neAl Jazeera dzegold mafia nevamwe vari kuita uori ndo vari kusponza mhirizhonga.
Asi mutauriri wevechidiki muZANU-PF kudunhu reBulawayo vaAddington Mpofu vanoramba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga, vachiti kutaura kuno nyika ine runyararo.
Violence is the least of our worries. The biggest worry that we have, people who want to fake political violence.
Pamatambudziko atiri kusangana nawo senyika, mhirizhonga hatingati iripo pari zvino, asi variko vanoda kuti zviite sokuti mune vari kumbunyikidzwa munyika, nyamba vanhu vari kuzvitsvagira rutsigiro mune zvakanaka. Vanhu ava vapererwa nemazano, naizvozvo vave kuda kuita sokuti kune mhirizhonga iko kusina.
Murongi wezvirongwa musangano revechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mhirizhonga inokonzeresa kudududza mune vechidiki vanenge vachida kupinda mune zvematongerwo enyika.
Ona pacharwa munhu kuda kwaari habudi musi wekunoita sarudzo, kuda pachanzi rali hachatofambi hachaenda. Yeti bungiro remutemo riri kuti munhu wose ane kodzero dzekumira newaanoda. Mubasa ratinoita tine concept yatinoti do no harm, kuti chero ndafarira nhingi handifani kuti ndamufarira ndokuwadza nhingi nekuti ndinoda uyu.
Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki mukukurudzira runyararo re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vanoti vanovimba kuti Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzisina kurovana nekutyisidzirana gore rino.
Senyika semapolitical parties akawanda muno muZimbabwe, ngatisiyei zvemhirizhonga. Vakuru vedu pese pavanobuda ngavabude vachidenounce nyaya dzeviolence in our country. Tikadaro tinokwanisa kuwana a peaceful election in 2023.
Aka akasike kutanga mhirizhonga ichiitika muZimbabwe munguva yesarudzo. Mugore ra2008 vatsigiri zviuru nezviuru veMDC yaitungamirwa naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakakuvadzwa nekuparadzirwa dzimba, vamwe vakarasikirwa noupenyu mumhirizhonga yakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekunge vatsvangirai vanzi vainge vasina kukunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kurevesa mumashoko avo ekuti pasi nemhirizhonga, kwete kureva izvi nemuromo chete pamberi pemhomho dzavanhu, asi nerwesere vachikuchidzira kutyisidzirwa nekurohwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vari kutanga rwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemuAfrica nhatu mangwana vachitanga nekuKenya. Asi vatinonokei kutanga rwendo urwu sezvo vanga vachitarisirwa muNairobi nhasi. Vachashanyirawo Zimbabwe neUganda. Akandike kutanga mutungamiri wenyika yeIran achishanyira Africa mukati memakore gumi nerimwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachitaura kuti Zimbabwe inoda kudyidzana zvakasimba neIran zvikuru munyaya dzezvekurima. Vanotiwo zvakakosha kudyidzana neIran sezvo vose vakatemerwawo zvirango. America yakatemera vatungamiri venyika mbiri idzi zvirango ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe.
VaZulu, rwendo rwomutungamiri weIran vaIbrahim Raisi muAfrica ndinoona sekuti rwanyanya kukonzerwa nekusagadzikana kwapasi rino kwakatangwa zvikuru sei nehondo yakatangwa neRussia muUkraine. Zvataridza pachena kuti pasi rino harisina kugadzikana, saka nyika dzakawanda iko zvino dziri kuita mujaho wokuuya kutsvaga ushamwari hwakadzama muAfrica.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Tikatora America, China, Russia, India, nhasi uno mafunza mubvunzo weIran. Ndezvekuti pane besanwa pasi rino nokuda kwokuti kusagadzikana maererano nezvematongerwo enyika, maererano nezvekodzero dzavanhu, maererano nezvekuryidzana panyaya yeupfumi.
Saka mungati Africa inopinda sei apa vaZembe pari kurwisana nzo?
Africa yagara ichitsvagirwa kana kuti ichida kushamwaridzwa nedzimwe nyika dzabva kumatunhu aya, zvakare kuda kutsigirwa pamaererano nebope irori riri ravapo pasi rino kuti United Nations yakundikana. Chechipiri ndechekuti Africa ine pfuma yakawanda yainayo.
Sei pfuma yeAfrica iyi yakakosha?
Pfuma iyoyo inenge ichidiwawo nedzimwe nyika dzapasi rino kuitira kuti dzigokwanisa kurarama uye dzigokundawo pamabope adzo adzinadzo pachadzo. Saka ndinoona sekuti nhange mutange yekushamwaridzana neAfrica ndokwainobva ikoko. Apa pane pachitsvagwa kumwe kurizana kutsva kwepasi rino kuti kungagadzikana sei, nekuti tinoona kuti nyika idzodzi dzine dzakakonana zvepachadzo, uye dzimwe nyika idzodzi dzindo dzanga dzine zvigaro muSecurity Council yeUnited Nations iyo yaiita mupurisa wapasi rino. Nono kubuda kwakazoita Russia ichindo hondo yekuUkraine zvombo zvaita kuti pashaya dare rokugadzirisana raariripo.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Uraya Izembe, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekubatsira vanhu nechikafu reWorld Food Program rinoti vanhu vakawanda vari kutiza hondo muSudan vachienda kuChad. Hondo iyi yakatanga muna kubvumbi. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vazivisa nhasi kuti vane chivimbo chekuti Turkey ichatenda kuti Sweden ive nhengo yegungano iri, sezvo nyika dzose dzichifanira kutenderana. Vatungamiri venyika dziri muNATO vari kusangana muLithuania. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho riri kutorwa nehurumende rekumanikidza vezvitoro kudzikisa mitengo yezvinhu rinogona kutowedzera matambudziko akatarisana nenyika mune zveupfumi. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nekomisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwemutengi yeConsumer Protection Commission ekuyambira vezvitoro vanonzi havasi kudzikisa mitengo yezvinhu zvinoenderana nekugadzikana kuri kuita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Komisheni iyi yakatoyambira kuti ichatorera vese vanenge vawanikwa vari kune rimwe divi remutemo matanho akaomarara. Komisheni iyi yakazivisa kuti svondo rino ichange ichiongorora kuona kuti mitengo yezvinhu iri kuenderana here nemutengo wedhora remunyika pamusika. Paine tarisiro yekuti vezvitoro vachaderedzawo mitengo yezvinhu kuti ifambirane nemutengo wedhora remunyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvinoshamisa chose kuti Consumer Protection Commission yave kutanga kuratidza kuti ine mazino nhasi, asi kukwira kwemutengo yezvinhu kwanga kuchingoitika nguva yose iyo yakadekara.
Handizivi kuti vaimbovepi vachiona zvichiitika izvozvo. Zvinhu izvi zvokuti mabhizimusi haatereri uremu hwezimbabwe dhora kumusika wehurumende kuauction uko hazvina kutanga nhasi, zvagara zvichingoitika. Mabhizimusi achinge akatonyora exchange rate yavo pamadziro inenge ichionekwa nomunhu wose. Saka ike zvino handizivi kuti mangoromera achazowana baziri vanenge vamawana kupi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kudzidza kubva mumatambudziko akambokonzerwa zvakare nenyaya yekupindira munyaya dzekutarwa kwemitengo yezvinhu.
Hachizi chinhu chitsva chiri kuitwa ichi. Zvinhu zvakamboitwa muchayeuka kana tikadzoka kumashure kuna 2007 muna June. Zvakamboitwa zvakare zvekufamba mumakambani vamwe vakambosungwa. Asi chakanaka ndechekuti pange paine kutaurirana, nokuti nyaya yokuita zvechisimba haishandi. Zvotoda kushandisa inonzi muchirungu moral suasion, yekugara pasi kutaurirana kuti vemabhizinisi vaone kukosha kwemaonero anenge achiita hurumende. Uyewo hurumende yacho zvakare yodyawo kuti vebhizinesi vanenge vachitunga chii kuitira kuti pave newin-win situation.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti zvinonetsa kuti vemabhizimusi vamanikidzwe kuderedza mitengo yezvitengeswa zvavo, vachiti vanenge vakahodha zvinhu izvi dhora remunyika risati rave nesimba.
Handimo zvinongoita nyore kuti dei zvadzikira musi iwoyo mari iyoyo, nokuti dadonha dhora. Mari yakatengeswa pamusika yakapera yanga iri mari inosvika kuma 7,000-8,000. Saka zvinhu zvotengwa wakahodha wakabhadhara mari iyo haukurudzidzikisa mutengo. Mutengo ndoonekwa after 2 weeks zvichienda peri, mari yatombotengeswa pamusika. Asi zvinhu zvaunotenga unogona kugara nazvo mwedzi wose wakazvitenga nemari yakakwirira. Saka zvinogona kunetsa izvozvo.
Saka zvingagadziriswa sei kuti pave nekugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu pamwe nekuti dhora remunyika rigadzikane?
Rapawe nekutaurirana kuti paitwe social contract. Hurumende, vashandirwi nevashandi vogara pasi vose voita maonera pamwe kugadzira social contract. Ndiyo inogadzira confidence, ndiyo inogadzira trust pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende yavo.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti matanho mazhinji ari kutorwa nehurumende akanangana nesarudzo chete, kwete kugadzirisa zvinhu kwenguva ndefu inozotevera mushure mesarudzo. Mukupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANU-PF wakaitirwa kumagunje kumashonaland west kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuviga zvinhu pamwe nekukwidza mitengo yezvinhu nechinangwa chekuti vanhu vapandukire hurumende yavo. Kunze kwekunge hurumende yabvuma kuti ZANU ndega akasiya jira mumasese, vakawanda vanoti upfumi hwenyika ucharamba uchiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa. Munhau dzedu dzemitambo. Vanotungamira nhabvu pasi rose veFIFA vasarudza Valingon Mutasa semutungamiri mutsva wenhabvu muZimbabwe asi kwenguva pfupi. Izvo zvinotevera danho reFIFA nezuro rekutendera Zimbabwe kuti ichitange kutamba nhabvu nedzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weFIFA anoona nezvebudiriro yenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge vazivisa kuti vaMutasa vachatungamira komiti yevanhu vana avo vachange vachitungamira nokugadzirisa nhabvu muZimbabwe kusvika muna Chikumi gore rinouya. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndemuzvare Rosemary Mugadza, muzvare Nyashashana Mandwe navaSikumbuzo Ndebele. VaMudenge vanoti vakabuda nekomiti iyi mushure mekutaura nekaf kosafa src pamwe nemapazi akasiyana siyana munabvu muZimbabwe.
After an interview process and engagement with different
SRC pamwe nevamwe mapazi enhapfu kuti tiumbe komiti iyi.
Vamutasa vanoti basa ravapiwa iguru, asi nerutsigiro rwemhuri yese yeZimbabwe zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
Basa ihombe, but ndine rudairo kuti masponsa achatisapota, masapota achadini, achauya kuzadza magiraundi.
Izvi zvauya zuva rimwe chete FIFA ichangobva kutendera Zimbabwe kukwikwidza neve kune dzimwe nyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nyika iyi muna kukadzi gore rapera nemhaka yekupindira kwekomisheni yehurumende yeSports and Recreation Commission munyaya dzenhabvu zvinotyora bumbiro remitemo reFIFA. Varauf Nkomo avo vanga vakamirira kusafa vanoti mangwana chaiwo Zimbabwe ichange iri munguwani yemubatanidzwa yezvikwata yemakundano e-2026 World Cup.
As COSAFA, our dream is for Zimbabwe to take its rightful place.
Chido chedu seKosafa kuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup.
Aimbove munyori mukuru weBasketball Union of Zimbabwe vari mutsigiri wenhabvu mukuru vatendai zvakati vanoti danho ratorwa neFIFA iri rinofadza.
Hazvinei kuti takarudza makore maviri, asi kumashure kubhora redu ranga risingafambe mushe. Saka nenormalization committee yaiswa ndaona zviri nani nekuti pane vatambi venhabvu vapinzwa semaadministrator yekuti anormalize committee anamukoma Lincoln Mutasa vakatamba kwenguva yakareba aiwana Rosemary Mugadzi, vanhu vakatamba kwenguva yakareba. Saka tichaona kuenda mberi kwekutambwa bhora rakanaka.
Asi Zimbabwe ine nhandare dzacho dzekuti itambire nhabvu here sezvo dzose dzakanzi nekafu hadzina kukodzera. Gurukota rezvemitambo Mzvare Kesti Coventry vati mushure mekushanya nenhengo dzeFIFA kuNational Sports Stadium zvinoda kugadziriswa hazvina kunyanya kuwanda.
An update on our National Sports Stadium.
Takatotenga zvimwe zvinoshandisa magetsi zvechizvino zvino. Mvura tiri kudhonza. Zvose izvi takazviudza FIFA payakatumira vamiriri vayo svondo rapera.
Zimbabwe National Sports Stadium mhondo yayo yekuda kuenda kuWorld Cup kekutanga kubvira makundano aya avambwa muna 1930. Africa yakawedzerwa nzvimbo dzeWorld Cup kusvika papfumbamwe kubva pashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk cheve chidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe mumakundano enhabvu eFIFA mushure mekumbomiswa nekuda kuita zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa ekuMidlands opomerwa mhosva yekurambidza Triple C kuita misangano zviri kupesana nezvakataurwa nevakuru vavo. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vomhangarirwa kumapurisa nenyaya yekuridzira vatsigiri veTriple C pfuti kubhikita. Vakawanda wofarira danho reFIFA rekutendera Zimbabwe kuti idzoke mumakwikwi nedzimwe nyika munhabvu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 11 kuNtulikazi 2023, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties, lamanye ama stakeholders. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane ukuthi election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair. Njalo ingabi lodlame, abantu bakwazi amalungelo wabo.
Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission. Baqhubeka umhlangano kobulawayo namhlanje obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula.
Bathi amavenue lawo edisethethwe ngamanye ama-political parties sesithumele inhloli zethu sabona ukuthi akula party edisibhuke phambi kwethu amavenue lawo.
Amapolisa abikwa enqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo. Emibili egokwe ngolwesine uMongameli Joseph Biden weMelika usezwekazi le-Europe emhlanganweni we-NATO omayelana lokuhlenga ele-Ukraine elizweni elizivikela empini yokuhlaselwa ngele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abe komishini ebona amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission besebenzelana labo manyana we-European Union labe Raoul Wallenberg Institute namhlanje baqoqe umhlangano kobulawayo lamabandla ezombusazwe lomphakathi labenhlanganiso ezizimeleyo. Lo mhlangano obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho lokuthula bavumelana ukuba kungabi lo yedwa kobulawayo ozaphatheka udlakela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission, uDokotela Dorothy Moyo, ukuthaza ukuqhutshwa kokhetho oluhlonipha amalungelo oluntu.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties, lamanye ama stakeholders abe elama roles ayehlukeneyo ku election ka 2023. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane imbono yokuthi i election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair. Njalo ingabi lodlame, abantu bakwazi amalungelo wabo ngesikhathi sokhetho lolu. Hayi, udlakela asiluvumeli ukuthi lwenzakale ngesikhathi sama-election ngoba i-constitution iclear ukuthi ama-elections kumele abe held in an environment free from violence.
UNkosikazi Gurai Makumbe, umqondisi wezikhubeko eZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesireceive ama cases ka 2023 it's 438 obakhathes, and then awe my election related complaints sile 61 amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
UNkosikazi Pretty Kwadzikwa, umsekeli wezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngobulawayo, uthi sebelengwalo zokufundisa ngokhetho eze braille.
Sesile braille ye-VE ukuthi laba abalimeleyo benelisa ukuthi bezenzele ukuzibalela bazwisise ngakho konke okuyabe kufunakala.
Amabandla ezombusazwe angene umhlangano walamhlanje bawamukele ngemibono ehlukeneyo. UNkosikazi Helen Ziriva, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uncome umhlangano walamuhla.
Umhlangano muhle kakhulu, but i-problem ekhona ngeyokuthi umhlangano uyaba khona
yonke into sifundiswe but akula implement ezinto ezabe sezenzakala lalezi esiyabe sizizwa emhlanganweni ziyabe zichiyene khatshana ngalokho kuyabe kuku-ground khona lokho konke okwenzakalayo akula maqiniso even i-voter education yangkhona alibatholi abantu abantu babezihambela le hela ukuthi bafundiseni abantu ku-ground abantu abalalwazi ngendaba ye-voter education
ilunga le-Politburo kuzanu PF umnumzana Elfas Mashaba yena uthi ujabulele uhlelo olwe braille
ililungelo lawo abantu abangaboni ukuthi I think kufuzuthi ngalesi sikhathi njenge lizwe sibe sesifikile kuleso sigaba ukuthi labo bekwanise ukuthi bevotelwe ngoba kwesikhathi umuntu yathi ngicela ukuyavotelwa encediswa omunye umuntu engasafaki lo muntu amfunayo
umnumzana Darlington Moyo obona ukuqoqa inhlelo kobulawayo kubandla le National Constitution National Assembly upha umbono wakhe
umhlangano o right usifundise ukuthi kumele kube nama free elections kungabe lokuncindezelana abantu kumele befundiswe ngama human rights ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuvota free and fair kungelo kuyethelana lokunye
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda kungalesi sizathu abezimbabwe human rights commission besithi baqoqe umhlangano wanamhlanje ukuba bakhuthaze inkokheli zamabandla ombusazwe uzulu inkokheli zomdabu ukuba bengaphatheki kudlakela ngomgqibelo odluleyo umongameli emasoni mnangagwa wezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe omkhulu owe rally okukhankasela ukudinga usekelo kukhetho emagunje laye ukhuthaze uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ngimele umsakazo we studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Amapolisa abikwa esenqabele ibandla le Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo embili eGwaqwe Central leGwaqwe eKhambunyoni ngolesine ngoba esinye esithi kuleminye njalo imbuthano ngalelo langa okuzabangela ukuthi engenelisi ukulondoloza ukuthula lokho kuza ngemva kwencwadi elotshwe lugatsha lamapolisa olubona ngeziphathelane lokhetho luxwayisa abanye babo ukuthi bengavimbeli mahlana ama bandla aphikisayo ukuqhuba imihlangano yawo ngoba kuzabangela ukuthi ukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo kuthiwe belungakhululekanga isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi incwadi le ayithulwanga ngokusemthethweni njalo basadingisisa ukuthi ngubani wabangela lokhu utshele iStudio 7 lamhla ukuthi kakemukeli umbiko ngokuvinjwa komhlangano weGokwe okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa
nabantu abangathembekanga izolo lokhu bakhuphe ingwaliba zamapolisa betshengisa ukuyangeka besithi bona abantu ama-political parties kawabe lemvumo yokuhlangana bakhankase njengoba kuyisikhathi sama-election Sesisizwa ukuthi eGogwe balise amaralethu amabili thina sifuna ang4 bathi bona amavenyu lawo edisethethwe ngamanye ama-political parties angaqanjwa ngegama sesithumele inhloli zethu nama-structure ethu sabona ukuthi akula party edisibhuke phambi kwethu amavenyu lawo izinto ezenzelwa International Gallery izinto ezenzelwa abantu bakhatshana ama United Nations lama organization afanana le AU le SADC ukuthi hayi izanu PF sisenza izinto ezilungileyo phambi kwama election kwenzela ukuthi bangahlukumeza abantu labana bafike bavume bathi ama election enzwa kuhle bazidinga ubufakazi bamanga bona besazi ukuthi bazahlala benqabela abanye abantu lamabandla ezepolitics ukuthi bakhankase kuba nzima ngenxa yokuthi izanu lamapolisa sokusobala ukuthi izimbila zantabanye ngenxa yokuthi bephula iconstitution yeZimbabwe, bephule Electoral Act, bephule iSADC Guardians of Free and Fair Elections, bazenzela umathanda ngoba bona bayesaba ukuthi bavule amasango afana nayo esithi Free and Fair Campaign, kutshengisa ukuthi bona bazimisele ukuthi basebenze bodwa, bakhankase bodwa ngesizathu sokuthi bayesaba ujaha le-Triple C, ngoba sebebonile ukuthi i-Triple C singenile emakhaya lapho babesithi iZANU-PF strongholds emtoko, eMount Darwin, eBinga, leko lakoGudu, ngathi izinto zo indawo yonke baphonga ukuthi chethe 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 si umfana kangene.
Ibandla lakho lizathatha nyathelo bani ngalolu daba?
Sizabe lokho sikhankasa, singameleli ukwenza amarali. Amarali siyabe siwenza, kodwa kathesi sesilama strategy amatsha engasoze sitshela abantu ukuthi sikhampena njani, ngoba bangaphinda bayevala imilindi yethu, ngoba ngabantu abathukileyo abasebesenza njengenkukhu eqwini ikhanda ebaphonga upapazela lapha lalapha. Ngesikhiwa sithi they are panicking because they are scared of the young man advocate Nelson Chamisa. Lebandla labantu i-Citizens Coalition for Change, Triple C, hayi lingalahli themba. Abantu laba vele sebedliwe, abasafunwa ngabantu, sebephonga uzama amaqinga lobuqili ukuzama ukuvalela abantu besebenzisa amaphoyisa, basebenzise amakhothi, basebenzise ifazi. Hatshi konke lokhu kuyize, ngoba ibhiza seliphumile esitebeleni, sokusale nje ukuthi siyevota sinqobele abantu, ngoba iZimbabwe ngeyabantu bonke jikelele, hayi e-CCC kuphela.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasi Banda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukuzwekazi le-Europe lapho akhulumisana lenkokheli yamazwe akumenyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO ngokuhlenga ele-Ukraine elizivikela empini eyesabekayo eyadalwa ngele-Russia. Umhlangano lo uqhutshelwa kwele-Uthenia lapho okukhulunywa ngokugoqela ukunikeza ele-Ukraine izikhali ezilohlonzi ukunakekela iziphepheli ezivela kulelo lizwe. Lokunye eyinye inkokheli yamazwe la isola umongameli Biden ofisa ukunika ele-Ukraine izikhali zama-cluster bombs abathi zilakho kulimaza lokubulala abantu. Abanye njalo abakubandla likamongameli Biden elama-Democrats bayayisola imizamo le besithi akulunganga ukusebenzisa izikhali lezi. Okwamanje ele-Sweden selivunyelwe ukuba lilunga le-NATO, kusakude ukuba ele-Ukraine lingene kumanyano lo ngoba imithetho kayivumeli amazwe lapho okuqhamuke impi ukuba angene kunhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
I-NATO ipolisi yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO, so kuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho, ngoba babona kungaqala i-World War 3, ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So uma lingabona ukuthi selifakwe ekhoneni kungenzi anything, ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele e-Ukraine ama-cluster bombs, kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu, ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khonokho?
cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza kakhona ama cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azodubuka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza ama i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think Vladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi, kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and masisizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa nguPrigozhin.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi baphakathi kokubhalisa labo abafisa ukuzobona ukhetho luqhutshwa ama-observers kanye lentatheli izindaba. Lokhu kwenzelwa ekolishini lababalisi ele-Belvedere Teachers Technical Teachers Training College eliseHarare kusukela ngo-8 AM ekuseni bevala ngo-4 PM emini yantambama suku zonke. Intatheli izindaba zonke ezidabuka elizweni leza kwamanye amazwe zibikwa zimele zithole imvumo kwabezek eyokuthi zivunyelwe ukungena endaweni zonke zokuvotela ama-polling stations ngesikhathi sokhetho. Abezek bathi ama-observers adabuka ezwekazi le-Africa kuzamela ahlawule amadola alikhulu eMelika, i-$100, abezigodlo ezilabameli eZimbabwe ama-embassy bona bazakhokha $300, $300. Amanye ama-observers adabuka phandle kwe-Africa kuzafanele ahlawule $400 eMelika, $400. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe zihlawuliswa amadola alitshumi eMelika, $10. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe kodwa zisebenzela inhlanganiso zamankampani ezindaba akwamanye amazwe njalo zibhalisile kukhomishini eye Zimbabwe Media Commission zihlawuliswa amadola alikhulu eMelika, $100. Lalezo ezidabuka ezekwazi ezwekazi le-Africa zilenhlawulo yinye $100. Inhlanganiso zezindaba ziyakhonona ukuthi lezo ezibhalisileyo kudala labe Zimbabwe Media Commission kakumelanga ziphinde zibhataliswe ukuthi zeneliswe ukuthapha indaba zokhetho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umanyano wenhlanganiso waba kumsebenzi wokulungisa izimota kwele Melika o-United Auto Workers Labour Union uthi baqalisa inkulumo kuleviki ezokuthi bengezelelwe iholo lamankampani amakhulu alungisa izimota kuleli lizwe. Iningi lamankampani la abikwa esefuna ukugxila kakhulu ekulungiseni izimota ezisebenzisa amandla kagetsi. Umongameli Ali Bongo Ondimba weLegabon utshele abasekeli bakhe ngomvulo ukuba uselungele ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa libandla lakhe eleDemocratic Party ukuthi alimele kukhetho oluzaqhutshwa mhlakancwabakazi ziku-26 lonyaka. Umndeni kaBongo usubuse eLegabon okweminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu i-55. Abasakhulayo bacatshangelwa ukuba yibo abamemethekisa izehlakalo zodlakela lwezombusazwe elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoNcwabakazi kunyanga ezayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba eseHarare.
Sekuqhamuke udlakela endaweni ezibalisa eMashingo, Urungwe, Chiretsi lezinye, lapho abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abakhahlameze abakubandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abe-CCC bavinjwe ngabakubandla elibusayo lamapholisa bezama ukukhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Amanye amalunga ebandla leli bashaywe ngesikhathi beqoka kumbe besemhlanganweni yabo loZulu. Kulabathi ubudlwangudlwangu lobu bumemethekiswa ngabatsha, kube labanye njalo abathi konke lokhu kwenziwa yilabo abakubandla leZANU-PF kuphela. Okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayo yilo elibangela udlame.
It is not the first time ukuthola ilizwe leZimbabwe liphatheka kudlakela ngesikhathi sokhetho. That's ZANU-PF syndrome. ZANU-PF is equal to violence. Asingeke sakumisa lokho ngoba iviolence ise headquarters ZANU-PF eJongwe House.
Okuhlangothi lwabantu kubandla leCCC usenzeni Maphosa laye uthi ibandla leZANU-PF yilo elitshotshozela udlakela.
Iviolence sebeyenza ngendlela yokuqhatshwa engingathi yikusetshenziswa abadala kwezombusazwe abaqakathekisa unanzelela bona lemuli zabo ngaphandle kwababusayo. Sokusenza basebenzise iviolence le ukubamba ngamandla abavoti ukuze bababisele ezikhundleni ngenkani lanxa bengancedisi izigaba. Abasakhulayo baphatha iviolence bese bebhadalwa ngomgano wesitshwala lezidakamizwa, bakhohlwe inhlupho lesizi abaphakathi kwazo.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF koBulawayo u-Addington Mpofu uyakulandula ukuthi kulodlakela elizweni kanye lokuthi lubangelwa libandla lakhe.
Elizweni lonke jikelele asisela problem ye-violence, kodwa inkinga enkulu esisihlangana layo ngabantu abafuna ukuthi kukhanye ngani kule dlame khona kungela dlame. Ngabantu abaphelelwe ngumphako wama-ideas, secabanga ukuthi hayi uthi siyenze ngani kulo dlame ikanti alukho. So that is the biggest problem that we are facing.
Unkosazana Barbara Bebe, okhokhela inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uthi ukuze ukuphatheka kwabasakhulayo endabeni zodlakela kuphele, kudingakala ukuthi ontanga laba betholiswe imisebenzi.
We need to have ama programs anga empower ama young people ukuthi bakwanise ukuzimela bodwa, bangafiki ezigabeni zokuthi babe desperate, kube labantu abathatha advantage of them bebanika ama resources angacholutho ukuthi benze imsebenzi yabo emibi. I-government isamele ibone ukuthi iya create i-employment for abantu abasha ukwenzela ukuthi babe absorbed in the economy. Benga absorbed in the economy abasoze batholakale besenza izinto ezinjengalezi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi amabandla ezombusazwe lawo alawo umlando wokumisa udlame osoluqhamuke endaweni ezimbalwa eZimbabwe.
Lokhu kuba bethengela utshwala benikwa izimali izanu bazabe lokhu bengena ezimgwaqweni besenza udlame. Asonto engalungisiwa ngesiphangiphangi. Kodwa ye bona omongameli abamaqembu abusayo kumbe ancintisayo kukibo ukuthi bakhulume labantu ababulabo lathi abazali ukuthi hhatshi udlame ayisondlela yokusebenzisa ukuhuga ama-votes.
Kwake kwaqhamuka udlakela lwezombusazwe kusukisela ilizwe lisanda kuthola uzibuse langesikhathi umuyi uMorgan Tsvangirai ephume kukhetho lungamongameli olwaluphindwa ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abenhlanganiso ebona ngeze ngomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele Federation of International Football iFIFA babumbe i-committee ezakhokhelwa ngumnumzana Lincoln Motasa eyokulawula ezenguqu elizweni kuze kufike unhlangula ngomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba sebevumelene ukuba eleZimbabwe lamukelwe kulomanyano osokuza bangela ukuthi leli lizwe liphatheke kumncintiswano yokungena emidlalweni yamazwe omhlaba ye-World Cup eka-2026. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
IFIFA ihle yabeka ikomiti yabantu abane ebizwa ngokuthi iFIFA Normalization Committee ezabikhokhelwa ngoke wakhokhela iqembu lenguqu eleDynamos uLincoln Mutasa owake wadlalela iqembu eleHighlanders uSikhumbuzo Ndebele igqweda uNyasha Samandwe lowadlala ibhola labesifazana uRosemary Mukatsa. Unkosikazi Rosemary Mukatsa utshele intatheli izindaba ukuba bazazama ngazo zonke indlela ukuba balungise ubunzima obubhekane lo mdlalo wenguqu kuleli.
Sisebenza ukuthi ibhola lethu eleZimbabwe libuyele lapho kade likhona, njengobani ukwazi ukuthi kade sesile almost a year and a half kungela enye into kade isenzakala ebhoreni. But siyabonga i-government, SRC, i-FIFA, i-CAF, le-COSAF ukuthi bahlangana babona kulungile ukuthi ibhola leZimbabwe kumele libuyele. Endo yinto enhle kithi thina abantu beZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sisebenze singabantu banye ukuthi ibhola lethu lithuthuke.
Lokhu kusekelwe ngomunye okule committee umnumzana Sikhumbuzo Ndebele.
Nxa uyikhangela indaba le ngendlela ebanjwe ngayo kwaba lokuhlukumezana lokungazwanani, but coming to this end sesikhangelisisa on ama-demands abantwana le-responsibility esivunywe i-government le-FIFA kanye le-CAF all together. Abantwana abaningi bebengasela themba.
Umphathintambo wezemidlalo uCassie Coventry uthi inyathelo leli lizakwenza ukuba umdlalo wenguqu uphathwe ngendlela yenhlonipho.
I want to thank FIFA, COSAFA and CAF for being open.
Ngithanda ukubonga iFIFA, iCOSAFA leCAF ngokuzwisisa. Lokhu kakwenzekanga ngosuku olulodwa. Ngithanda ukubabonga ngokusinceda labo. Sifuna usizo kibo.
Umnumzana Zibusiso Moyo omunye wabalandeli benguqu wamukele ngenjabulo ukubuyela kweZimbabwe emidlalweni yamazwe omhlaba.
So that asingakwazi ukuthi khona ezinye emazweni amaningi awokuzalungisa ama-ground kodwa thing that isikwanisa ukubukela ama-team amanye amazwe oNigeria labobani bani.
EleZimbabwe belimiswe ukudlala inguqu lamanye amazwe ngemva kokudonselana okusuke kwaba khona phakathi kweFIFA leCommission kaHulumende eSports and Recreation Commission SRC ngo-2020 ngenxa yokukhipha kwayo inkokheli eyeZimbabwe Football Association ZIFA ekaFulton kamambo labanye bakhe okwabonwa yiFIFA njengokungenela kwahulumende kwezemidlalo wenguqu kuphambana leziqondiso zokulawula umdlalo lo. Ukukhitshwa kukakamambo yena owayethethiswa inkohlakalo wenza ukuba iZimbabwe ingenelisi ukuphatheka kumdlalo yenguqu emhlabeni wonke jikelele. Ngemva kokuza kweFIFA kuleli ngenyanga ezisanda kwedlula, inhlanganiso yeFIFA icine ivumelana le-SRC ukuba eleZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe omhlaba. Ukukhulumisana lokhu kube phakathi kwe-SRC, i-Confederation of African Football CAF, le-Confederation of Southern African Football COSAFA, okwenze iFIFA yacina izwisisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lwabasakhulayo lapho uNtungameli Nkomo yabekhangela ukubuya njalo kweleZimbabwe emdlalweni yenguqu yamazwe omhlaba eye-FIFA. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.